This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 6/2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vehurumende vanoita musangano nehurumende pamusoro pemari dzavo dzemihoro mabonasi pamwe nedzimwe mari itsva dzavakuda kubatwa nehurumende mwedzi wega wega.
Vagari vekuchitungwiza nemasangano akazvimirira voshora zvakadzama muitiro wemapurisa nezuro. Uyo wakasiya vanhu wakawanda vakuwara vachiti mapurisa anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika.
Paramende yobuda nemurawo mutsva unosungira vatori venhau vanoshanda vari muparamende kuti vaferefetwe nevasori vasati vapiwa mvumo yekushandira mudare iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nhasi razivisa kuti vatori venhau vose vanoda kutapa nhau muparamende vanofanirwa kutanga vaongororwa nemapurisa vopiwa mvumo nemapurisa kuitira kuti vazopiwa neparamende mvumo yekushandira mudare iri. Danho iri rashorwa zvikuru nevatori venhau nemasangano anovamirira vachiti kuita kwakadai kunoreva kuti paramende yave kutora vatori venhau sematsotsi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravanyorera kuvatapi venhau nhasi vachizivisa kuti paramende yatanga kunyoresa vatapi venhau vanoda kutapa nhau muparamende gore rino. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chinoona nezvekuburitswa kwemashoko Muzvare Tanyaradzwa Linda Manyemba vati kunze kwezvinhu zvavange vagara vachiuya nazvo zvakaita sekadhi rekuZimbabwe Media Commission, vatapi venhau vave kufanira kuuya nemapolice clearance. Paramende haina kutsanangura kuti sei yatora danho iri, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mukuru wevasu ori vanochengetedza paparamende ndivo vari kuda mapolice clearance pamwe nekuziva kuti vatapi vese vanouya kuparamende vanoshandira makambani api. Zvinonzi pamusangano wakaitwa nguva pfupi yapfuura vanochengetedza runyararo ava vakataura pachena kuti vange vasiri kufara nedzimwe nyaya dziri kuburiswa muparamende, nekudaro vanoda kunatsozivisisa vatapi venhau vese vanotapa nhau muparamende. Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimiririra Robert Tafumanei ati vashamiswa zvikuru nedanho ratorwa neparamende.
Ichichishamiso tingade kuziva kuti chikonzero chiri kuti dare reparamende kana kuti vashandi vedare reparamende vati vanoda tsamba dzema fingerprints pamwe netsamba yesangano raunonyorera. Zvinotishamisa nekuti isusu sevatapi venhau kana tichinge tatonyoreswa neZimbabwe Media Commission kureva kuti takubvumirwa kutapa nhau kupi nekupi zvako, nekuti chichazoitika ndechekuti zvakare tichanzi huyai netsamba kana uchida kunge uchida kutora nhau kubva kustate house, huyai netsamba kana uchinge uchida kutora nhau kubva kumapurisa.
Mumwe wemutori wenhau uyo anowanza kunyora nhau muparamende aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti paramende iyo inogaro taura kuti inoda kuita basa rayo zvakajeka yave kushungurudza vatori venhau.
Ndinoona kuti parliament yakuomesera nekushungurudza vatori venhavo. Nyaya yekuti tiri kuakreditwa neZimbabwe Media Commission toenda futi tonoakreditwa neparliament, zvinhu zvinenge zvakatiomei.
Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakumbirai mafunda vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa neparamende uye semaonero avo izvi hazvifaniri kunge zvichiitika.
Tirikona kuti hazvina kukodzera hazvisi pamutemo majournalists agara kare achitwa credit kamupiwa mvumo yekuita basa nawa mahoso kuzimbabwe media commission manje parliament ikauya yakuda kuita zvaya kuita kuti itange futi kutarisa futi kuvheneka patsva kuti wakakodzera here tiri kuzoona sezvinhu zvakango zviri kungoitwa kuti information nhau zvinoitika muparliament inova public board or public institution zvisasvike kuwana wezimbabwe wakare vari kwana vhumbunu vari kuna nacholocho vari kwagutu vari kwamahenye
Vamafunda vanoti sangano ravo rave kutoronga musangano nemutauri weparamende vaJacob Mudenda nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Gore rapfuura vanochengetedza paparamende vakavhiringana nevatori venhau vakavarambidza kuti vashandise mbozhanhare dzavo munzvimbo yavanoshandira muparamende yePress Gallery. Asi vaMudenda ndivo vakazopa vatapi venhau mvumo yekushandisa mbozhanhare pamwe nemimwe michina yechizvino zvino muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Nekuona kusamira zvakanaka kwezvinhu, vakafanobata chigaro chegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere vadaidzira musangano nemasangano evashandi nhasi kana kuti National Joint Negotiating Council. Vakasukuwere ndio vadaidzira musangano uyu vachiti vanoda kuzeya nyaya dzemabonasi nezvimwe zvichemo zvevashandi zvinosanganisira kubatirwa mari dzemudyandigere uye nyaya dzemazuva ekutambira muhoro iyo ino mazuva anongova akungochinjwa nehurumende. Vashandi vose vanga vasina kubhadharwa kusanganisira vana chiremba navana mukoti vange vachiramwa mabasa vakabhadharwa nezuro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Yamande vaudza Studio 7 kuti vakatambira mari yavo yemuna zvita nezuro uye vakadzokera pabasa. Asi vayambira kuti vachatanga zvakare kuratidzira musi wa31 ndira kana vasina kupiwa mari dzavo dzemabhonasi. Patabata vakasukuwere nhare yavo yanga isiri kunzwika zvakanaka vakazoti vachatifonera kuti vatipe divi ravo asi havana kuita izvi pataenda pamhepo. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti pamusangano wanhasi nehurumende hapana chabuda nekuti hurumende yaramba kuzvipira kuti ivabhadhare nenguva mari dzemihoro nemabhonasi.
Taita musangano nehurumende nhasi, musangano hauna chawabudisa chatanga takatarisira. Isu takamirira vashandi, tatora nguva tichikurukura nokudonongora nokupa mienzaniso yakasiyana-siyana yekutambura kuri kuita vashandi nokumirira kwavakaita kubhadharwa mari yebhonasi ya 2016. Asi nyaya yatanga takanangana nayo ndeyekuti hurumende vatiudze zviri pachena kuti mari ikabhadharwa rini. Mhinduro iyi haina kukwanisa kubuda kwese. Naizvozvo tataura tikatsimidzira kuti nyaya yakakosha yakamirirwa nemushandi izvozvi ndeyekuti bhonasi ringe richitoonekwa kuti rabhadhara. Haisisiri nguva yekutaura, haisisiri nguva yokupa vimbiso nemapromises, asi vashandi vangomirira kuti vabhadharwe nekuti vanga vakaomerwa nguva yese iyi kubhabhe rera 2016 richitanga. Tarisiro yavo yese yanga iri panyaya dzebhonasi. Asi nyaya dzemabhesi dzakanga takatarisira kuti dzibve kuhurumende hadzina kubuda. Naizvozvo vashandi tazoenderera mberi tichitaura zvishomo zvevashandi zvinosanganisira mari dzakasiyana siyana dzanga dzakadhidhaktwa kubva kwamapayslips avo ma7.5% anga tiri zvari kuenda kupenzeni hongu tsanangudzo dzacho tadziwana. Asi vashandi vanoda kuti dai madhidhakshenzi aya ambomira, dai mari inotambira vashandi itange yambodzimira, yambosvikawo pokuti pane chinogona kutoreka. Pari zvino hapana chinogona kunge chichitoreka pamari yavashandi vehurumende. Naizvozvo shoko guru rasiyiwa nevamiriri vevashandi, takamirira vashandi vehurumende nderekuti dai mari idzi dzambomira nedzimwe mari dzese dzanga dzichitarisirwa kuti dzinyange dzidhaktiwa kubva pamasalari avo dai dzambomira pari zvino nokuti mari yacho pokuita nhaura hapana. Mari yatinotambira yavashoma haichakwanisa kuti izvinzike kana nemari inonzi deduction zvayo. Timboramba takamira ipapo panyaya dzepenzeni. Kana yazosimira, kana mari yazosimba zvayo, tichibvumirana nepoverty bottom line yatisatabata iyi, yozotanga hayo kuita chirongwa chokuti zvishoma nezvishoma yechitanga kuti vashandi vachikontributa vepo yadzimapenseni.
Ko hurumende yanga ichiti kudii?
Vari kuti hatisati tasvika ipapo, vari kuti tisakuudzai zvedu asi hatisati tasvika ipapo. Zvino ndo pane chisemo chedu kazi pokuti tinomira kubharini, tinomira kubharini. Nyaya yebhonasi yakatarisirwa dzanovhemba dhisemba 25 akapera, ye-2015 akapera, ikozvinota ye-2016.
Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Nhengo yeMDCT inomirira mabvuku mudare reparamende vaJames Maridadi vambochengetedzwa nemapurisa mambakwedza kuBait Bridge. Vachinzi vanga vachitora mifananidzo paborda uye vachinzi vapinda panzvimbo iyi vasina magwaro ekufambisa. VaMaridadi vaudza Studio 7 kuti vazosunungurwa asi vati havasi kuda kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kuda kutanga vagara pasi nemagweta avo. VaMaridadi vanonzi vanga vaperekedza hama yavo kunotora motokari yainge yatenga kuSingapore.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Chikwata cheIslamic State chinonzi chauraya mutori wenhau wechidzimai. Aka ndeke kutanga chikwata ichi chichiuraya mutori wenhau wechidzimai. Mutori wenhau aurayiwa ndi Rakia Hassan uyo anga ave nemakore 30 ekuberekwa. Hassan anga achishandira munzvimbo iri pasi peISIS muSyria uye anga achinyora zviri kuitika muupenyu hwevanhu mazuva ose muRaqqa. Zvinyorwa zvake paFacebook zvanga zvichibuda achishandisa zita rekuti Nissan Ibrahim. Zuva chairo raakaurayiwa harisi kuzivikanwa asi akapedzisira kuisa zvinyorwa paFacebook muna Chikunguru 2015.
Vakuru vakuru vemuGermany vanoti kubatwa chibharo kwakaitwa vanhukadzi pamwe nekubiwa kwezvinhu apo vanhu vaipemberera gore idzva muguta rekoloni kunogona kuve kwakanga kwakarongwa nevanotyora mitemo. Mapurisa anoti varume vanosvika chiuru vari vechiArabhu kana kuti vanobva kuNorth Africa vakaungana pedyo nechiteshi chikuru chemukoloni vachikanda mafireworks. Apo mapurisa akasvika achimisa kuita uku, chimwe chikwata chevarume chakatanga kupoteredza vakadzi vaipfuura nepanzvimbo iyi, vamwe vachivabata zvisiri pamwero pamwe nekuvabira zvinhu zvavo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America.
Vari kunze kwenyika vanoti mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi kuZimbabwe ari kuvakanganisa zvakanyanya. Vanhu ava vanoti mutoro wekutakura matambudziko ose aya wave pamapfudzi avo, uye vari kunze kwenyika ava ndo vari kunyanyotarisa zviri kuitika sezvo vari kumusha vari kutadza kuita zvinhu nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Muchikamu chedu nhasi chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika tichinzwawo zvavari kuita uye mabatira avari kuita nyaya dziri kuitika kumusha, nhasi tine hurukuro navaSolomon Chikovero vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. VaChikovero vanove sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vanoti nhamo yevari kumusha yakafanana naamai vatsva kumusana ukuwo mwana achitsva padumbu, izvo zvinoita kuti vatadze kubereka mwana uyu kumusana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya iripo ndeyekuti haugoni kusiyanisa nyaya yesocial, economic nepolitical. Zvinhu izvozvo zvinofamba zviri zvitatu ende ibhande nebhurugwa. Saka kana kukaita political disturbance inobata kuekonomi, inobata kusocial. Kukaita economical disturbance inobata zvekupolitical, yobata kusocial. Isusu tiri kuno kudiaspora, ukatarisa kubva makore ese abva kana ivo vari muhurumende vachinamasa chaivo vanobvuma kuti izvo diaspora iri kucontributa zvakadii kunyaya yezveupfumi muZimbabwe. Kune vanhu vanotumira mari direct through manomo channels, tukunavo vanotumirawo zvisiri machannels asi vachiraramisa mhuri dzavo dziri kumusha. Saka the biggest money irikuraramisa ikonomi yeZimbabwe nevanhu vemuZimbabwe inobva kudiaspora. Saka madisturbances iwayo anoti afecta nekuti anoita kuti zvinhu zvidhure kumusha. Saka hongu vanhu vekudiaspora we are worried nezviri kuitika kumusha because zvaakutiremera zvinoti afecta zvotishungurudza zvekuti vakomana saka zvozoreverini.
Zvii zvingaitwa nemi vari kunze kwenyika mukugadzirisa matambudziko amataura yavachikovero?
Zvinokonzera kuitika ndezvekuti vanhu vari kumusha kunyanya vari kutonga ngavachirega kutarisa isu tiri kudiaspora as state enemies semaitiro avanogara vachizviita kuti vanhu vanenge vari kudiaspora hongu tinoda mari yavo kuti iuye as remittances but they are state enemies. Ngavachibvuma kushanda pamwe chete nezu ngachitishandai pamwe chete but tinotangira papo kuti tishande pamwe chete. Chekutanga tinofara kuti takanzwa kuti kupalamendi vanenge vakatibvumirei kanyaya kedual citizenship but dual citizenship handiyo yatinoda isusu. Isusu hongu tinoida zvedu but chatinoda tinoda kucontributa positively kunyika yedu yeZimbabwe kubva pakuvhota kubva paiyoyo recognition yedual citizenship. Saka one nyaya yedual citizenship ngainge iripo, two nyaya yediaspora vote ngainge iripo. Inini ukandibvumidza kuti ndikwanise kuparticipata munyaya yezvekunyika kwangu both economically, politically nesocially, ndinozivawo kuti inini I've got a belonging, ndinobva kuZimbabwe, ndiri muZimbabweni because chese chinoitika kuZimbabwe ndinowanikwa shoko rangu neruoko rwangu rwuripo. Saka ngavachidzisa kanyaya yake kungotiza mvuri wavo every day.
Asika vachikoero, kune vamwewo vanoti imi vemudiaspora vamwe venyu vanozviona kunga vasinei nechekuita neZimbabwe senyika kana nemhuri yeZimbabwe kunze kwongoti mune chekuita nehama dzenyu nemhuri dzenyu dzamakananga nadzo. Izvo zvinoita kuti vazhinji venyu vasarwe nezwi rimwe chete.
Aiwaka iyoyo mhosva unoipani nekuti inini kana ndikabva kumusha ndichitandaniswa ndikabva kumusha ndichinzi nehurumende iri kutonga ndine mhosva dzakati dzaka izvo dzisipo iyo ichitoziva kuti tiri kunyepera munhu. Ndosvika kunoku ndotanga kushanda kunoku. Iyozve vanhu vakambonditandanisa vachiti inini ndiri state enemy voda zvekuti ini ndidzosere mari through machannels anoita kuti ivo vabudirire. Ndinoona kuti zvinoita here? Zvakafanana nekuti munhu une vakadzi vaviri mai guru namai nini woramba mai guru, mai guru kana waramba mai guru mainini vauya wakuti mai guru vabikire mainini chikafu. Hazvigoni zvokuti vachibikira mainini chikafu, mainini varipo ndo vanotobikira ti vanotobikira mai guru chikafu.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaSolomon Chikovero vanoisa chigaro weGlobal Zimbabwe Forum vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg, South Africa.
Zvinhu zvinonzi zvavanani muchitongwiza nhasi zvichitevera mhirizhonga yakaitika nezuro pakati pevatyairi vemakombi nemapurisa. Mapurisa anonzi akazoshandisa zvombo zvehutsi kuitira kuti vanhu vapararire. Izvi zvakaitika mushure mekunge vatyairi varamwa mabasa vachiti vakanga vasiri kufara nedanho rekanzuro yechitungwiza rekukwidza mari dzemitero dzinobhadharwa nevanoshandira nevanoshandisa maduta vanhu. Vatyairi ava vainyunyutawo pamusoro peuori hunonzi huri kuitwa nemapurisa mumigwagwa. Nepamusana pebowa-bowa iri, vanhu vakawanda vakatadza kuenda kumabasa sezvo vemakombi vainge vakapaka motokari dzavo. Vagari vemuchitungwiza vari kushora zvikuru kushungurudzwa kwakaitwa vairatidzira murunyararo nemapurisa. Nengo yesangano rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti zviri kuitika muguta iri zviri kushungurudza vagari zvakanyanya. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 aita hurokuro navaKumalo kuti tinzwe pamire vagari vekuchitungwiza.
Zvara nhasi mhirizhonga yapera, hatizi kuona kwaitika mhirizhonga muguta, asi zvinhu hasati zvakatogadzikana. Zvikuru sei zvichinyanyoratidzwawo nedzimwe motokari dzakaona dzevanhu vatisingazivi vari kungotenderera mumusha, dziri kungotenderera tichiona dzichifamba mumusha, idzo dzatiri kufungidzira kuti dzinogona kunge dziri mota dzevasori kana kuti vaya vanoshanda musecurity sector, asi vasishanda vasina kucheka uniform. Chechipiri tichikuona kuti vanhu vakashungurudzwa nezuro vanoita mabasa ekuzvishandira emaoko vachitengesa mavhenda. Vazhinji vavo vakatorerwa zvinhu nezuro kunyanya kusemeris kwatikowanyika. Havana kukwanisa kunge vachiwaridza nekuti shida vazhinji vacho havatorina chekuwaridza. Asi vamwe vashoma tichikuonawo varipo vawaridzawo asi vari kuratidza kusvisikanawo nekutyawo kuti shida pamwe zvakaitikawo nezuro zvingangodaro zvikatanga futi nhasi vakarasikirwa nezvitengeswa zvavo.
Asi michovha iri kufamba here nhasi, uyezve ivo vanotyaira michovha vanga vari kuti chii chaizvo chakaita kuti mhirizhonga iyi iitike nezuro?
Hongu, michovha iri kufamba nhasi uno asi kuseni zvambenge zvisiti netsei nekutiwo taona kungewo vamwewo vemichovha venge vachiri kutya zvakaitika zuro kuti vadzorerewo michovha yavo mumigwagwa. Vemichovha ava vari kuti vakaita zvavakaita zuro chiri chiratidziro kukanzuro yechikurisa nekambani inonzi Climate Africa Trading, iyo inoona nezvemabasa ekupakwa kwemotokari musawechitungwiza ichishanda pamwe chete nekanzuro, yakakwidza mitengo yemarenki avo marenki fees kusvika $100 pagore rino pagore $100 pagore ichibhadharwa nekombi imwe neimwe. Saka izvi hazvina kufadza vemacommuter omen bus operators nekuti munisipala wechitungwiza akaita izvi zvisina kunge zvaita nhaurirano kana kuti yatingati patingezi macontractations nevanomiririra vanoita izvozvi zvemichovha vemacommuter omen bus operators. Saka izvi vakati ivo vanokwanisa kuti varatidzewo kunyuta kwavo kana kuchema kwavo kuburikidza nekubvisa dzimota dzavo mumigwagwa vachiratidzira.
VaMavelas Kumalo vanomirira sangano rechitungwiza Residence Trust vanga vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tichiri panyaya yemari dzemafaindi anobhadhariswa vatyairi vanenge vatyora mitemo yemumigwagwa yemasports fines, iyo iri kunzi yakakwidzwa kusvika pazana remadhora, nengwa yeparamende inomirira Harare West Muzvare Jesse Majome vanoti izvi hazvisati zvaturwa semutemo muparamende pari zvino, nekudaro kukwidzwa kwemari idzi hakusi pamutemo.
Zviripo ndezvekuti hachisi chokwadi kuti masport fines emhosva nhatu dzekudarika robot rakatsvuka kana kudraivha usina license nechimwe chechitatu kuti zvaakunzi unobhadhariswa $100. Kuti pashandurwe mutemo wekuti mafines asvike $100 masport fine kunofanira kutochinjwa mumwe mutemo usiri Finance Act unova unonzi Criminal Procedure and Evidence Act, kunyanyisa Criminal Codification and Law Reform Act. Kuti mutemo uyu unonzi Criminal Codification and Law Reform Act musection 280 yacho nechimwe chibenga chirinonzi first schedule chaunacho chinoti pane inonzi level 3 fine, ndiyo fine yepamusorosoro inokwanisa kunge ichitarwa nemunhu asiri dare semapurisa $20 level 3 fine. Kuti zvichinje izvi Criminal Codification and Law Reform Act inofanira kutoti isusu kuparamendi tange taishandura, saka hatina kuishandura nemutoo uyu. Zvitoriwo pamberi pedare reparamendi zvichiedza kushandura zvimwewo zvisinei nezvizvizvi iri kuda kuedza kushandura zvekuti iite maringe nebumbiro constitution. Saka nyaya iyi inofadza kuti ivo gurukota rezvemari kubva vaita zvavanofanira kuita ndiivo pache zvavaigura vanonyatsoziva kuti mutemo unoti kudi kuti hazviiti kushandura mutemo wezvekutongwa kwemhosva nebhajeti. Havakwanisi kukwidza mafaina yekuti asvike $100 kana zvichida kudaro vanofanira kuteedzera gwara chairo. Saka vachatoenda kwegweta guru rehurumende rinova Attorney General kuti vaedze kuona kuti chii chavangaite kuti vaizviite pamutemo. Asi vakatobvumawo ivo mukaverenga Hansard kuti chero vakazoita havo zvekukwidza $100 zvakawanda.
Nengo yeparamende inomirira Harare West Muzvare Jesse Majome vachitsanangura pamire mutemo panyaya yemasport fines.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika nezuro kuchitungwiza pakati pemapurisa nevemakombi, uye kutarisawo nzira dzinoita kuti mhirizhonga dzakadai dzisaitike munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinonzwa mashoko kana kuverenga zvamunenge matitumira imi vatereri vedu. Vatereri vakawanda vanga vachitutumira mashoko avo pazororo regore dzvam.
Vakadi jonga kamirire nevamwe vese vaunoshanda navo. Ndira kumhoresa amai kunashe naamai nababa vari kunyakomba. Ndini baba kunashe kumuzambiki ndisingakunganwe mwana wangu kunashe ndichiti mupinde mugoredza muchifara chatenda
tinoti kuno tinofara sikarangu ndinoti panashe muchiwa ndine kuno kumondoro kwamubayira tinoti rinogoredza rakanaka tapinda zvedu mugoredza sezvinhu zvakaoma. Tinongoshuvira kuti gore rinouya dai zvinhu zvanaka tawanawo kurarama hakuno nzara yatikuvadza kuno tiri kuno kumhondoro kwamumaira kuno vakomana vestudio 7 tirokutendai nenhau dzechokwadi tizive zviri kuitika munyika murambe makadaro nebasa renyu jonga napressing ndinoda kumhoresa vese vakateerera panguva dzino vanondiziva
ndinoti halo halo jonga naBlessing ndinokutendai nekugona kwenyu basa renyu ramunotipa munotipa nhau dzechokwadi ndinokumbirawo redhiyo munditumirawo dhiniti chimhau ndinokumbirawo kukwazisa vana vangu vanoti wazanai winona nawitin uyezve nemudzimai wangu ndinokwazisawo zvakare hama dzangu dzose dzekwachimhau nevose vandinosenza navo ndinoti makadini ndinoti merry christmas uyezve ndinoba kuti muchapinda mugoredza zvakanaka ndatenda.
Aiwa vatereri nguva dzedu ndo dzinodzoka dzoita shanje ngatisangane zvakare mangwana patichaverenga tsamba dzenyu asi musati marara udzai hama neshamwari dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu iri kutambwa nhasi kuBritain. Everton iri kutamba neManchester City mutambo weCapital One Cup. Mutambo uyu uchatanga na 10 PM nguva dzekuZimbabwe. KuItaly mitambo yapera yakadai. Udinese 2, Atalanta 1, AC Milan 0, Bologna 1, Chievo Verona 3, Roma 3, Juventus 3, Hellas Verona 0, Lazio 0, Capri 0, Palermo 1, Florentina 3, Sassuolo 2, Frosino 2. Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vashandi vehurumende vanoita musangano nehurumende pamusoro pemari dzavo dzemihoro, mabonasi pamwe nedzimwe mari itsva dzavava kubatirwa mwedzi wega wega.
Vagari vekuchitungwiza nemasangano akazvimirira oga voshora zvakadzama muitiro wemapurisa nezuro wakasiya vanhu vakawanda vakuvara, vachiti mapurisa anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiri remutemo yenyika.
Paramende yobuda nemurawo mutsva unosungira vatori venhau vanoshanda vari mudare iri kuti vaferefetwe nevasori vasati vapiwa mvumo yekushandira muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.